Somunhu ari muSouth Africa uchingopota uchingotarisawo zvinoita vamwe, maonero angu ndoona sekuti sanzwa zviri kuzwa zvakanaka. Ndandichiti dzimwe nguva ndombofamba marodhi, dzimwe nguva ndokoteerawo zviri paTV, asi ndonyanya kutaura zvataonawo paTV. Ndaona vakuru vevapato vanopikisa vakaita seveEFF vaJulius Malema vatogara vatotaura kuti ha inini hangu sarudzo idzi ndagara ndichadzigamushira. Pane zvakati wandewande zvakazvida kuti ndinge zvagadziriswa hazvo, asi patanga tichikambena hapana kana munhu wakambotidzivisa kukambena. Saka takaona vanhu zvinoreva kuti zvinenge zvabuda musarudzo ndozvinenge zvataurwa nemaSouth Africans. Ndateerera futi ndikanzwa veDA vaJulius Tenezeni vanga vachitaurawo saizvozvo kuti maonero avo sarudzo zvaitwa pajekerere uyezve vachagamushira zvinenge zvabuda. Kana uchitarisa futi vanhu vanenge vari pamapolling stations ndiri kuona kuti pane pamwe panenge pane queue yevakuru vavazera vozoita futi nevechidiki.
Tichienzanisawo mafambiro ari kuita sarudzo idzodzi nekusvika munguva yekutsvaga rutsigiro, tichienzanisa nezimbabwe, zvii zvamungataura?
Ii, tinenge takatiita sekuti hatisi muafrica tose. Zvomuno muSouth Africa vanenge vanonge vatokura kudarika vemuzimbabwe panyaya dzedhemokrasi, asi isusu takaita independent muna 1980, ivo vakaita independent years later muna 1994. Asi vanokoshesa kuti zvido zvevanhu zvibude, kwete zviya zvedzeki zvokuti vanhu vanoita sekuti kuri kurwiwa, kana vanhu vachingoti ah kumabalet pepa akaprindwa kupi, mangani, zvinoita sekuti kurwiwa. Asi kunoku vanojekesera zvine zvo zvinoita kuti chero vanhu vadyiwa zvavo, vanodzwa kuti ndadyiwa asi handina kudyiwa nokuti ndabirwa, asi ndadyiwa nokuti kuda meseji yangu haina kusvika zvakanaka kuvanhu vanofanira kunge vachidi vachivhota. Chero iyo ruling party kana ikasabudirira inenge itoziva kuti zveshuwa takona kubudirira nokuti pane zvatakakanganisa.
Tiri kunzwawo vanoongorora sarudzo vari kuti ANC inogona kukundikana kuwana mavhota anoita kuti iumbe hurumende iri yoga, zvinozoimanikidza kuumba hurumende nemamwe mapato. Zvinosiya papi ukama weSouth Africa neZimbabwe zvakaitika izvi?
Ini ndinoona sekuti chakakosha ndechekuti zvido zvevana veSouth Africa zvabuda zvakanaka. Kana zvikabuda zvido zvevana veSouth Africa vachiti vaakuda kuti ANC iite mucoalition government kana kuti isava majority party, ndizvozvo. Asi kana zvikadaro zvazvo, izvozvo zvinobva zvachinja shoma shoma mamiriro achadzita shamwari. Nekuti kana wagara uri wega unoita shamwari dzako dzakatarisana zana PF nedzimwe, asi kana waakuzotongawo nevamwe dzimwe nguva ushamwari hunosiyana siyana. Saka yes, kana pakada coalition South Africa it might have to have a change of foreign policy in one way or another.
Ko zvisarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinenge zvichizosarawo papi?
Maonero angu pamapati makuru akaita seANC, akaita seEFF, akaita seDA vanga vasina mashoko akanyanya kusimba okuti maforeigners ngaabude. Saka zvinoita sekuti kana mapati iwawo matatu avo akabuda zvakanaka, zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kumbowana umwe mukana. Asi chakazonyanya kuzokoshesesa maonero angu ndechekuti iko zvinezvi zveupfumi hweSouth Africa zviri kuomera munhu wese. Zviri kunyanya kuita kuti ANC iite sekuti yakuda kubuda mupawa. Chakanyanya kukoshera vanhu inyaya dzemabasa, chakanyanya kukoshera vanhu inyaya yeupfumi hwenyika. Saka zvinoreva kuti kana vaakuzochinja mitemo kuti vaita sei kuti zvizvarwa zvomuSouth Africa zviwane mabasa, zvinoita sekuti pachaita sekuti pachaita makakatanwa wakati wandei kumberi ikokoko, nekuti vanenge vaakudawo kuti vanavo veSouth Africa vawane mabasa. Saka dei zvaibvira, Zimbabwe yaigona kushandisa mukana uyoyu kuti tigadzirisewo kumba sekuti vanhu vakwanise kudzokera. Handi maelections akapera muna 2023, saka zvakafanwa kuti Zimbabwe yachikwanisa kushandisa mukana ruling party mukana wawana iyoyu zvokugadzirisa sekuti havarambi vachingorelya neimwe nyika kuti vazvizvarwa zvemuZimbabwe zvirarame.